ndabata musiyano wabirava kubva pa zvibiro zvavo kana chiti zvibiro zvavo ndinechitarisa kuti unotaura zvine uremekedzo pakubvunzwa kwavava vachiitwa navavhoti nokuti vanhu vanga vasangohusisa kuti chinonzi town hall chii chinonzi town hall kutaudzana navavhoti vangava vepati yako vepati imwe navamwe vari pakati vasati vaziva kuti vachavhoterani saka ndaona vanhu vaviri ava president trump navajoe biden varikukudza vari vanhu vakasiyana zvikuru pavanenge vachitaura navanhu vanoda kuvavhotera vatrump vanga vachitaura zvinenge zvakandoita ndanyabvu zvinenge zvimwe zvokunze ngazvakamubvunzwa unenge wavhunzwa pamwe chete nokungodzokorora zvavakanguri vabvirira kutaura kuita sekuti ndo vakaita mashuro okuti mabasa anga ari muamerica pasati pauya covid-19 ange aripo zvavakaona mabasa ewhitewa pane chikari zvichitarisa kuna vajoe biden vava vachitaura vaine vari munhu unenge unorukudzo kuvanhu veamerica munhu akadzikama munhu wanga achinatsokupindura mibvunzo yanga ichibvunzwa navavhoti ava akavatarisa kumaziso avo kuti izvi ndizvo zvandichaita izvi ndizvo zvindichakwanisa kuti ndiitire vanhu
kana dini vanga vaita izvi pamwe chete pachinambo zvekuti umwe ari kwake umwe ari kwake munofunga kuti ainzi akunda umwe ndiani pavavira ava
mavonero angu ndokuti vabiden ndo vainzi vakunda umwe nokuziva kwatinoita isu vadonald trump kuti zvinenge zvimwe pamwe zvinovanetsa kusemunhu wakabva kubhizinesi kunatsokupindura mubvunzo vakadzikama vachikukidzana navabiden vabiden vanobva vataura vakatarisa kuvanhu vanovavhotera vabiden vanobva vataura vachipindura mubvunzo unenge wavhunzwa iwoyo pamwe vachizvishoravo pano pandaichiwachizvishoravo kuti pamutemo wandakanyora 1994 ndakazoona kuti yanga iri mistake pakati hausi wakazviona izvozvo kuna vatrump vanenge vanongozviva vadundundu ndoona sekuti kunzenda nzeka mubvunzo kunoita vatrump nokutaura vaine chindini pamwe chete nokungoshora vamwe kwai kunoita kuti vavanzi apa havana kuhwina apa vabiden vanenge vahwina ipapapa ndo maondera andazviita ini
asi munofunga kuti vanhu vanga vachibvunza mibvunzo iyi kana kuti vanga vakatarisa paterevhizhen pane zvavawana zvingavabatsira here mukusarura wavanoda pavaviri ava
hapana zvazvo zvitsva zvati zvabuda ipapa pamibvunzo yava vachibvunza vanenge vanga vachingonyanya kudzokorora zvimwe zvavakataura nechekare asi chandavona ndechokuti vanga vachinzwa nokuona vanenge vanzwa zvirongwa zvavabiden chii chavachaita kana vakasarudzwa ivo chakasiyana nechichaitwa navatrump kana vakasarudzwa ivo zvichinyanya kunangana nenyaya yecovid-19 chirwere chauraya vanhu vanosvika ma215,000 vatrump vasinganyanyi kusimbisa kupfekwa kwemamaski vatrump vachiramba vachingoita marare acho ivo vanhu vachidi vanhu vachibatwa nechirwere ichocho vachiimbo zvipatara icho zvino zvipatara zvozara pa50 mastates omuamerica 38 anoingurida vana hwayo zvirwere zvacho zviri kunyanya kuwanda saka ndinoona sokuti vabiden vasimbirira kuti kana ini mukandisarudza ndichataura chokwadi vatrump havana kutaura chokwadi apa kuti chirwere ichi chakaipa zvikuru vatrump vari kuramba vachingosundidzira vanhu kumarare vavo kuti huyai vanhu vachibatwa nechirwere vatrump vari kuramba vachingoita mamistakes avakaita kare wokusakatanidza vanhu vomuamerica vatema vamwe vanobva kunana south america navarungu vari kungoramba vachingoita sekuti vari kukutidzira izvozvo zvagara zvichingovapa hapana chiri kumboita zvakanaka.